Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 11 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Naye kushandisa zvinhu zvinonyorwa nevanhu padande mutande patingati pasocial media payapaya vachida kundopinda mukati medande mutande remunhu anenge ari paFacebook pake vachida kundopinda imomo kuti vaite tsvakirudzo, ndinoona sekuti inyaya yakaipa chose nekuti inyaya inovhiringidza nekudzvanyirira kodzero dzevanhu.
VaEnergy Mutodi vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira mauto kuti apidigure hurumende nechisimba.
Handisi kuona ari marali ari kugadzirisa anything asi marali ari kutochama kukonzeresa kutambudzika kwevanhu.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo kuPelandaba Stadium kuGwanda mudunhu reMatabeleland South mangwana. MDC inotungamirwa naWeltman Ncube inobuda mumubatanidzwa weCode. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yezanu PF vachitsigira zvakasimba chimwe chikwata chinonzi chinotungamirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chinonzi Team Lacoste vaEnergy Mutodi vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika kana kuti treason vamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi. Muchuchisi wehurumende aisa chikumbiro chekuti vaMutodi varambe vari muhusungwa kusvika mangwana kuitira kuti matikitiva amboramba achiferefeta nyaya yavo. Gweta ravaMutodi amai Beatrice Mutetwa vati vaMutodi vanziwo mukunyora kwavari kuita nyaya dzekuti ndiana achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vane vamwe vakuru vakuru vavari kushanda navo. Asi muchuchisi anonzi paabvunzwa naamai Mutetwa aramba kutaura kuti vanhu ava ndivanani. VaMutodi vakasungwa mushure mekunge vanyora paFacebook page yavo kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kusarudza achatora chigaro chavo zvine hungwaru nekuti vakatadza kubata nyaya yacho zvinogona kuguma zvakonzera kudeuka kweropa sezvakaitika kuLibya nekuIvory Coast. Vanonzi mashoko avo anotyora mutemo Criminal Law Codification Reform Act nekuda kukonzera kusagadzikana mumauto nemapurisa. Asi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti vari kutyorerwa kodzero dzavo. Mukusiya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vaJoy Mabenge akavabvunza nezvemashoko anzi nemapurisa pane vari kushanda navaMutodi.
Hakuna munhu angabatirwa mhosva dzeumwe kureva kuti iko kana pane vakuru vari kunzi vaMutodi vari kushanda navo iwayo mashoko eantiradzwa kuti pane anoziva vakuru vaari kunzi vari kushanda navo, saka ngaaende mapurisa vachengetedze mutemo vandobata vakuru ivavo vavatonge nemhosva dzavo dzavari kuvapomera, kwete kuti unobata umwe munhu womuponera kuti ane vakuru vaari kushanda navo. Ndochinhu chekutanga. Chinhu chepiri vazuku chandoda kuti tagara tangosimbisa ipapo ndechekuti nyaya yaakuitwa nemapurisa iyi nevachengetedzi vemutemo, nyaya yekushandisa zvinhu zvinonyorwa nevanhu padande mutande patingati pasocial media payapaya vachida kundopinda mukati medande mutande remunhu anenge ari paFacebook pake vachida kundopinda imomo kuti vaite tsvakirudzo, ndinoona sekuti inyaya yakaipa chose nekuti inyaya inovhiringidza nekudzvanyirira kodzero dzevanhu yatingati freedom of expression. Zvingadai zvakataurwa navaMutodi ipfungwa dzavo maonero avo anto kwanza unga atori maonera antori nevanhu vakawanda zvino vanhu vakatanga kunzi maonero avo vakanyora vachaisa padande mutande votanga kusonwa sika sika nemapurisa chokwadi nyika inenge yaenda kumawere
asika mapurisa nevanochengetedza mutemo vari kutika vanhu vakaregedzwa vachiita madiro ajojina ipo pamafacebook apa zvinogona kukonzera kuti munyika musagadzikane
vazulu vanhu vagara vanongoita madiro ajojina pafacebook vanoita madiro ajojina patwitter vanoita madiro ajojina pawhatsapp muiti wemadiro ajojina akatonyanyisisa vanhu vakafanana navana vamoyo vaya chavangatoita kutaurirana vari kana zvakafanana nekupolitibhuro kwavo vachingotiwa havabvumidzwi kunge vachiita zvavanoda vari padande mutande apa asi kuti uzoti munhu wese wese chokwadi twakaita zvimumumu totonzi hatichatendedzwi kutaura zvatinofunga totonzi munhu ukangoda kutaura nezvekuti nyika ingangoenda kumawere nyika ingangogeza muropa nyika ingangosagadzikana kana vamugabe vakasabata nyaya yesuccession zvakanaka nakaobva watonzi watoita zvematongerwo enyika kusvika pakutoti waakutonzi unofanira kuvharirwa zvokwati izvozvo hatingazvitendedzi
Nyanzvi munyadza zvematengerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vaJoy Mabenge vachitaura parunare muJohannesburg South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Bato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welsh Mancube neZuro rakabuda mubatanidzwa wemapata anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti COD zvichitevera chisungo chakaitwa nedare remusangano uyu reNational Council. Mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vanoti National Council yebato ravo yakasunga kuti MDC ipinde mubatanidzwa mutsva weMDC Alliance uye kuti bato iri ribude muCOD. Vachuhwai vanoti nemuvhuro svondo rino bato ravo rakasvitsa zviri pamutemo gwaro rekubuda mumubatanidzwa uyu kuna sachigaro weCOD mumwedzi uno vatendai biti vanove zvakare mutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP. Vabiti vatenda kuti vakatambira gwaro rekubuda kweMDC mumubatanidzwa wavo vakatiwo vakatambira kubuda kwebato iri. Vabiti vati kubuda kweMDC uku hakuna zvakunokanganisa mumubatanidzwa weCOD. Ngatinzwei hurukuro yataita navachihwai pamusoro pedanho rebato ravo rekubuda muCOD.
Ichokwadi ichocho kuti musangano weMDC wakabuda muCoalition of Democrats mubatanidzwa weCOD. Hatina kubuda nokuda kwezvikonzero zvinonyanyo kushamisa. Chakaitika ndochokuti takaita musangano weNational Council musi wa29 mwedzi wapfuura unova ndiwo wakatitendedza takabuda chisungo chokuti tibude muCoalition of Democrats tigoramba tichiinda kunhaurirano reMDC Alliance uye hatingakwanisi kunge tiri kumacoalition maviri saka zvakabva kuNational Council.
Saka makatozivisa here zviri pamutemo vamwenyu amaive navo muCOD kuti maakubuda?
Izvozvo ndotunhu chatakaita kutanga kwesvondo rino. Secretary General womusangano amai Miriam Mushai vakanyora tsamba vatumwa neNational Council kuti vanyore tsamba kuCOD. Saka yakaendeswa kuna sachigaro weCOD aripo iko zvino vanova vatendai biti. Saka vakapuwa tsamba iyi musi womuvhuro zviri pamurayiro wekubvumirana kwatakaita sevanhu vatakashanda navo kwenguva yakareba. Takaona kuti haungotami pamusha usina kuyeneka.
Pane mashoko ari kutiwo bato renyu rakaita zvekudzingwa kubva muCOD. Mungajekesa here kuti zvakamira sei chaizvo?
Ayo mashoko angava ari kutaurwa nevanhu vane zvinangwa zvavo pamwe zvisina kururama. Asi hatina tarisiri kubva kumunhu ane dzakatikwesere. Hakuna munhu akatidzinga muCOD. Takashanda zvakanaka nevanhu vanga vari kuCOD. Tanga tine mubatanidzwa wedu watakavamba tose tikafamba tose nguva yakareba. Asi iwaya mashokowo tiri kumanzwa kuti kune vamwe vanozviti ndivo vana Herude veCOD, ndo vanoziurura zviurura zveCOD vanoti vakatidzinga. Isu hatina kudzingwa, takabva nemukuda kwedu.
Vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welsh Mancube vakurawo nechihwai vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe varikutarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo rezano PF kupelandava stadium kugwanda mudunhu rematevelele South mangwana. Vamugabe varikutenderera matunhu ose munyika vachiita misangano iyi vakanangana nekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuitwa muna 2018. Vamugabe varikutarisirwawo kutanga vaita musangano nevakuru vakuru vezano PF Youth League mudunhu iri vasati vataura kuruzhinji. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vafarai maguhu.
Handisi kuona ari marali ari kugadzirisa anything, asi marali ari kutochama kukonzeresa kutambudzika kwevanhu.
Saka munoona sekuti marali zaya ane chinangwa chisiri chekuudza vanhu zvinofanira kuitwa kana kuti zviri kurongwa nehurumende.
Yes, handisi kuona ari marali yekuti vane chavangataure. Pamarali zivawo, tinoona kuti vamugabe vanoita sekuti she is a storyteller rather than a policy maker, munhu anotaura pamusoro pekuri kuda kuenda nyika.
Mwedzi yapera mishomai, tinoona kuti vanga vachienda kumatebeleland kazhinji, chii chavari kurakidza vanhu kumatebeleland?
Havasi kugadzirisa dambudziko chairo riripo. Dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kuda kuti nyaya yegukura hundi inyatse kukurukurwa uye isvike kumapeto.
Munofunga kuti pari zvino pane zvavataura here zvinogona kupodza vanhu kumatebeleland?
Hapana, vazhinji vacho vari kutosemburwa nezviri kuitika izvozvo. Ende kazhinji kacho migwagwa inotanga kugadzirwa panouya vamugabe. Chikafu vanochizivirawo parali yavamugabe, chikafu chakanakawo. Saka idambudziko hombe riri kumatebeleland risingapedzwi nekuitwa rali navamugabe, riri kuda epolicy yedevelopment. Policy inotarisa kuti education tingai improve sei kumatebeleland. Pari kudawo kuti pataurwe nyaya yezvipatara kumatebeleland kuti zvingaitwe sei kuti veruzhinji vaite access kumaclinic nemahospitals mudhuze. Pari kuda kutaurwa nyaya yeinfrastructure development kuti migwagwa mitsva chaiyo inofanira kupinda mune dzimwe nzvimbo dzinonetsa kusvika kumatebeleland ichagadzirwa riini. Pane nyaya yemaindustry iBulawayo. Haifaniri kuramba ingori nyaya inongotaurwa kunzi tida kuvhura maindustry, tida kugadzirisa dambudziko remaindustry. Inyaya iyi hakufanira kuti ichiitwa.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunhare kwamutare natanonoka Wande weStudio 7. Vagari vemukariba vanoti havachina mufaro sezvo vaoneswa chitsvuku nemakudo ayo anonzi ari kurura achipinda mudzimba dzavo. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti chinoshamisa ndechekuti makudo aya ave kugona kuvhura magoni achipinda mudzimba achitsvaka zvekudya zvakaita seupfu, chingwa, muchero pamwe nezvese zvinodyika zvaanokwanisa kuwana. Amai Magichirinda vanogara mumusha unogara veruzhinji wenyamhunga vanoti makudo anopinda mudzimba dzavo kunyange ivo varipo kana vakasiya goni risina kuvharwa zvakanaka. Vanoti makudo anenge achida zvinhu zvakaita seupfu, muriwo nemupunga.
Makudo iwayo haakutoziva. Isu tikavhara dhore padhaining, isu tenge tiri mudhaining yedu. Saka unozongonzwa kuti gwedoro kana kunzwa kuti mvura yarasa kuda inokara topinda mba.
Izvi zvinotsigirwa namai Gwendolini Chimanga vanoti havachatuma vana kuchitoro sezvo makudo achitorera vana zvekudya nguva dzakawanda.
Ngoti kana mwana chiya ukamutuma kana kupu kana ukamutuma chiya kana masopso utofanira atenda nebheki. Zvikangoona mwana ane chingwa kana manhingirikini kana maodomasi unotora.
Amai Tarehwa vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti vakatovakira nzvimbo yavanotengesera newaya senzira yekuchengetedza zvinhu zvavo kumakudo.
Chikafu changu ndakavharira nenyaya yemakudo emuno mukariba anonetsa bhozi ukatengesera pari open sezvakaita sematomatoes. Infact ndingangoti zvose zvirimomo zvose hapana chisingadyiwe kunze kwefodya chete ndatsoenda kaisa chikeji chochi kadaiso anotouya otosvika otosheka sheka zvakasimba zvokutoti iwo unototiza utorisira mukana uchiriche zvarinoita. Asi kana wakavakirwa desari hatikwanisi kuisa maoko mukati.
Makudo aya anonzi nguva dzakawanda anotambirawo pamusoro pedzimba apa anokanganisa madhishi ezvivhitivhiti kana kuti masatellite dish. vagari mukariba vanoti hapana zvavanokwanisa kuita makudo aya kunze kwekuatendanisa nekuti vakawanda vakasungwa mushure mekukuvadza makudo kana imwe mhuka zvayo. Amai Tarewa vanoti vashandi veParks and Wildlife vanoti vagari mukariba vanofanirwa kugarisana nemhuka sezvo vari ivo vakauya kuzogara kunzvimbo inochengeterwa mhuka.
Noti kana ukanoripota kuParks vanongoshedzera kuti imi makauya munyika yemhuka. Saka isu tinotokoshesa mhuka kudarika vanhu vari muno.
Mashoko amai Tarewa anotsinirwa nemumwe mushandi weParks and Wildlife asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatapi venhau anoti vagari vemaguta ari munogara mhuka vanofanirwa kugarisana nemhuka nekuti inzvimbo yemhuka. Nyanzvi munyaya dzemhuka dzinoti nyaya yekuvakwa kwemisha pedyo nemasango inopa kuti mhuka dzemusango dzishaye zvekudya zvinozopa kuti dzigume dzopinda mudzimba. Vamwe vanhuwo vanonzi vanokandira mhuka chikafu zvinozopa kuti dzijairirane nevanhu. Vamwe vanotiwo veParks vanofanirwa kuuraya mamwe makudo kana awandisa kana kuatamisa kuenda kune zvekudya. Ndakamirira Studio 7 mukariba ndine Apa Chiguriwa.
Vafundisi vechiKristu nechiMoslem nhasi vapedza zvidzidzo zvemasvondo maviri izvo zvanga zviine chinangwa chekuwedzera ruzivo pamusoro pezvitendero izvi senzira yekudzivirira vaye vanopfurikidza mwero. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwezvidzidzo izvi, sachigaro weIslamic Council of Zimbabwe Sheikh Ishmael Dua vati kupokana kunoitika pakati pevanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana kunokonzerwa nekuti panenge pasina ruzivo pakati pevanhu vezvitendero izvi. Sheikh Dua vati muZimbabwe veruzhinji kana vezvimwe zvitendero havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechitendero chavo uye ndosaka vachivafungira zvakashata nguva zhinji.
Media mazuva ano ekuita blackmail kumaMuslims maboka ara materialist chizvo kuti mukataisa even muno munyika makatoiswa manje madepartment anotevera manje kutoti tevera isusu maMuslim achifunga kuti pamwe tichaputika vanotovapo hatidi kunyepirana oni wechi hazvina kushata senyika vanokwanisa kuita sei kuzvitaisawo izvozvo munoti saka uku kubuda pachena kuti kwete zvamunonzwa zvichiitika kunyika dzimwe hazvisiri izvo zvatiri. Islam haidzidzise izvozvo.
Vati zvidzidzo izvi zvaitsigirwa nemuzinda wemiriri weIran muZimbabwe zvaratidza pachena kuti hapana musiyano wakanyanya pakati pezvitendero izvi uye vanhu vezvitendero izvi vanokwanisa kushanda pamwe chete. Reverend Sam Malunga vete Hila Christian Network vaudza Studio 7 kuti zvidzidzo izvi zvavavhura kumeso pamusoro pechitendero cheIslam uye vazvipira kushanda nemaMoslem sezvo vari vanhu vane chitendero chine chinangwa nechavo.
Zvitendero zvechikristu chiMoslem pabuda coexistence, kudyidzana, cohesion, tolerance pakati pezvitendero panofanira kuita mweya wokuremekedza, mweya wokugamuchira, kunzwisisa uyezve nokutora kudzidza kuti zvimwe zvitendero chinomboriwawo chii.
Vaviri ava vati zvichitevera kubudirira kwezvidzidzo izvi vachaita mumusangano wevatenderi vavo muna Gunyana nechinangwa chekusimbaradza ukama pakati pavo. Vatiwo chimwe chisungo chabuda ndechekuti vanofanira kushanda pamwe chete mukutsigira zvirongwa zvehurumende uye mangwana chaiwo vachaenda kunzvimbo inoigwa magamba yeHeroes Acre senzira yekucherechedza basa guru rakaitwa nemagamba akasunungura Zimbabwe.
Vatofana kubatana mumaprogramu ekusimudzira nyika yedu kunge ipapa mangwana tenge tichienda izvi zvitendero kuHirozeka vakuru vasati vaenda mande tichinoita tour tichiita minamato any development program tenge dzakuitika kuno tichafambira pamwe chete.
Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba musi wemuvhuro unouya. MaKristo nemaMoslem anogarorwisana kunyika dzakaita seNigeria uyewo mamwe masangano anopfurikidza mwero akaita seBoko Haram neISIS ave kusvibisa chimiro chemaMoslem munyika dzakawanda pasi rese. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mazuva apera vainge vari kuIran pakugadzwa kechipiri nekutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika iyi vaHassan Rouhani. Zimbabwe neIran dzakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Makateerera kune fenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vavoti vemukinya vamirira kunzwa akakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wechipiri idzo dzaikwikwidzana mutungamiri wenyika iyi vaUhuru Kenyatta nemutungamiri wevanopikisa vaRaila Odinga. Nezuro vakuru vekomisheni inoona nezvesarudzo vakanga vakamirira kutambira mafomu zana nemakumi manomwe kubva kumatunhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe enyika iyi uye mamwe mafomu chiuru kubva kunzvimbo dzekuvhotera zviuru makumi mana nemazana masere ane makumi masere nenhatu. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakutyidzana kwayo neRussia.
Mazuva mashoma apfuura, dare redzimhosva repamusoro remuRussia rakatendera kurambidzwa kwechitendero cheJehovah's Witnesses mushure mekunge bazi rehurumende rezvemitemo remunyika iyi rati vanhu vechitendero ichi vanopfurikidza mwero. Izvi zvinongove zvimwe zvezvinoitwa muRussia zvokuvhiringa zvitendero zvakasiyana-siyana. Vanotaura vakamirira bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica muzvare Heather Nauert vakakurudzira vakuru vakuru vemuRussia kuti vasendeke mutongo unorambidza mabasa eveJehovah's Witnesses uye vechitendero cheScientology nevamwe vatendiwo kuti vaite zvezvitendero zvavo vakasununguka uye kuti vese vakasungirwa zvezvitendero zvavo vaburitswe mumajere. Muzvare Nauert akatizve Russia inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu mukufunga kwavo, zvido zvavo nezvitendero zvavo. Chitendero cheJehovah's Witnesses chakatangiswa kuma1880 muAmerica uye chine vatendi vanopfuura mamiriyoni masere pasi pose kusanganisa zviuru zana nemakumi manomwe vanogara muRussia. Boka rinorwira rusununguko rwezvitendero uye rinopa mazano ezvechitendero kumutungamiri wenyika reUnited States Commission on International Religious Freedom rakasoropodza zvakaitwa neRussia rakawedzera richitizve veJehovah's Witnesses vanofanira kuregerwa vachiita zvechitendero chavo vakasununguka vasingavhiringwe nehurumende muRussia. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeUnited States. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Iye zvino toenda kunhau dzemitambo. Makundano enhabvu yepamusoro eCastellaga Premier Soccer League ambomiswa svondo rino panguva iyo makundano anoteverwa nechaunga munyika eEnglish Premier Soccer League ari kupfungaidza utsi. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano eCastellaga Premier Soccer League ambomiswa kupa mukana kwemitambo makumi matatu nemumwe chete kwedzana masimba iyo yarongwa neZimbabwe Football Association kuti itambwe panguva yezororo reHeroes. Mugwaro ravatumira vatori venhau anotaura akamirira veZifa vatorisani Gwesela vanoti Zifa iri kutora nguva yezororo iri kuendesa mutambo wenhabvu kumativi mana ese enyika kusanganisa kumaruwa akaita seGwanda, Gokwe, Gutu, Nkai pamwe nenzvimbo dzakaita seChegutu, Rusape, Shurugwi, Bindura neNorton. VaGwesela vati mitambo iyi ichatambwa nemuvhuro sekupemberera zuva reHeroes Day iro rinoshandiswa kurangarira magamba enyika. Mitambo iyi inosanganisa mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uyo uri kutarisirwa kutambwa muHarare asi veZifa vacho havasati vazivisa kuti mutambo uyu uchatambirwa kupi, muRufaro Stadium kana kuti muNational Sports Stadium. Mumwe mutambo mukuru uriko ndeuyo uri kuChinoyi uko Capes United iri kubandana neNgezi Platinum Stars iyo iri kutungamira makundano eCastellaga Premier Soccer League pamwe chete neuyo uri kuzvishavane apo Shabani Mine iri kutamba nevavakidzani vavo veFC Platinum. Asi vanotevera mutambo wenhabvu vanoti havasi kufara nekumiswa kwaitwa mitambo yePremier Soccer League sezvo mitambo yeligi iyi yaikwanisa kutambwa panguva yezororo iyi sezvaingoitwa makore apfuura. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaPhineas Muketiwa vanoti sezvo vari veZifa varonga mitambo iyi vanofarira kuona kuti vatambi vawana mari uyezve kuti vabhadharira zvikwata michovha yekufambisa kuenda kwavari kumanikidzwa kunotamba ikoko.
WeZifa tachikumbirawo finance kuti vakomana vaone mari dzese dzekutichi dzetransport mhuri dzavo dzione chikafu.
Zvachakadaro, mitambo inoteverwa nechaunga yeEnglish Premier League iri kupfungaidza utsi svondo rino kutanga manheru anhasi, apo chikwata cheArsenal chiri pamusha neLeicester iyo yakatora mukombe uyu mwaka wa 2015 na 2016. Makundano aya anoshandiswa nevakawanda kutsvaga mari vachiita zvekubheja sezvo musisina mabasa munyika nenyaya yekuoma kwezveupfumi. Asi nharo dziri kuitika ndedzekuti ndechipi chikwata chatora mukombe uyu mwaka uno, vamwewo vachiti Man U, vamwe Chelsea, vamwewo Liverpool, asi vakawanda vacho vari kunongedzera kuti Manchester City ndiyo ichaenda nemukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Iyo zvino tokaendesai kuna Mavlas Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tine hurukuro nemuimbi Diana Samukange uyo anozivikanwa iye nezita rekuti Mangwenya. Regai timboenda kwaari tinzwe kuti zvimbo zvake zviri kufarirwa neveruzhinji ndezvipi uyezve kuti upenyu hwake hwakamira sei pari zvino.
Mangwenya mutuko wangu, ini ndiri muira Mangwenya, ndiri wekudzinza rekwaGushungu, saka madzimai nevanasikana vanonzi ana Mangwenya.
Aha, aiwa pakanaka chose. Saka pane karwuyo kwenyako katanga tiri kuridza kanonzi chiyako uyezve vazhinji vanenge vanofarira ikakako.
Kambuka manga kuchiteira izvizvi kanonzi kumagumo erudo.
Kari kutambirwa sei nevazhinji karwuyaka nokuti kakawanda kacho vanhu hamuzonyanyotaura zvakawanda kana masvika kumagumo erudo, saka vazhinji vari kukatambira sei?
Vazhinji isongi yerudo yavanofarira, songi yekuti inoridzwa kana kumitato kana pakaungana vanhu vari kutaurira zverudo, nekuti ini chipo changu kuimba nyaya dzerudo. Saka indiri kuti kumagumo erudo uko patinenge taakuzotukana tichitaurirana zvisina kururama ndopatisiri kuda kusvika. Saka kungoteura kuna Mwari kuti aiwa chiregai kuramba muchiita kuti tisvike kumagumo erudo. Ishe ndinzweiwo namato wangu, amatenga inzwaiwo cheuro wangu, kumagumo magumo erudo zvinoshuvira.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ine zviri Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Mudiwa wangu baba, muchengetedze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasiri kutarisa nyaya yehurumende yekuda kuvaka University yaRobert Mugabe nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. VaEnergy Mutodi vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira mauto kuti apidigure hurumende nechisimba. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo kupela ndava stadium kuGwanda Matabeleland South mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange mine zvakare mangwana anokuonekai ya nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usephe ilayisensi umsakazo kamabona kude oweKwese TV ongamnumzana Strive Masiwa. Inhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe ithi izaqhubeka ikhulumisana lohulumende kanye loZulu ukuze kube lokhetho olukhululekileyo njalo lokuthula ngomnyaka ozayo. Kuyanyakazela idolobheni leGwanda lapho okuzaba khona lo mhlangano weZanu PF ozakhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe.
Angazi ukuthi nxa lo othi kuyanyakazela uyabe sitsho ukuthi abantu baqhubeka bezenzela abakwenza nsuku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usephe umsakazo weKwese TV ilayisensi yokusakaza. Iphephandaba leNews Day lithi umsakazo lo uzathwalisa nzima imisakazo yeDSTV eyeMultichoice. Lumsakazo ukhangelelwe ukuba khona kumazwe angamachumi amabili kusiyaphela umnyaka, amazwe la abalisa eNigeria, Kenya, Uganda. Kodwa ke okwakathesi lumsakazo uvele useBotswana, Ghana, Lesotho, Rwanda, leZambia. Inhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe ithi izaqhubeka ikhulumisana lohulumende kanye loZulu ukuze kube lokhetho olukhululekileyo njalo lokuthula ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweLebotswana.
Umphathi ntambo wenhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe umzana Mishek Hokwe ujene iStudio 7 eGaborone lapho ekade engenele umhlangano wamagqwetha aphuma kumazwe angaphansi kwenhlanganiso yeSADC ukuthi amagqwetha akhulumisane kakhulu ngokulwela ukuhlonitshwa komthetho. UHokwe uthi ngenxa yodlakela ulande ukuba khona ngesikhathi sokhetho bazaqhubeka bekhulumisana lohulumende kanye nezinye inhlanganiso bekhuthaza ukuthi kungabi lodlakela.
That certain events have been happening in the region. Recently
sisike sabona ukuthi kulezi ndaba eziyiniyo ezenzakele emhlubulweni wethu. Okufana lokuvota okwenzakele edali lepalamende yeZimbabwe kanye leSouth Africa phezu kokusebenzisa izandla kumbe ukuvota nsitha. Njengamagqwetha simela umthetho ukuthi ohulumende bawuhloniphe.
UHokwe uthi ngenxa yokuthi bakhangelele ukhetho olungaba lokudlakela eZimbabwe sebeqale ukukhuthaza inhlanganiso kumbe amabandla azaphatheka kulolu khetho ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu.
As Law Society of Zimbabwe, we believe in justice and the rule of law. And obviously,
singabantu bani, akula sizathu ukuthi kuliwe. Thina njengehlanganiso yamagqwetha sikholwa ukulandela umthetho. Ngakho sesikhulumisana lohulumende kanye loZulu ukuthi singabantu bani, abantu kumele benelise ukukhetha inkokheli abayifunda kungela kuthuselana.
UHokwe uthi bazaqhubeka bemela labo abangazithola behlukunyezwa kumbe bengaphathekanga kuhle ngesikhathi kulanda ukhetho kodwa bengela mali yokudinga ukumelwa liqetha. Umhlangano wemagqwetha eSADC obe useGaborone ubanjwe ngaphansi kwesihloko esithi umsebenzi wamagqwetha uqakathekile ekuthuthukiseni inhlanganiso yeSADC. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeGaborone kweLebotswana.
Kubikwa kunyakazela edolobheni leGwanda lapho okuza kuba khona lomhlangano werally okhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe phansi komkhankaso othiwa Youth Interface Rally. Lumbuthano uzenzelwa egcekeni lePhelandaba Stadium.
kodwa isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla njalo oyisiphathamandla sebandla leMDCT utshele iStudio 7 ukuthi uZulu waleli dolobho uthi kasoze aye embuthanweni lo kodwa kuzagcwala abavela kwezinye izigaba.
Angazi ukuthi nxa lo othi kuyanyakazela uyabe sithi ukuthini. Abantu ngiphakathi edolobheni njengamanje, abantu baqhubeka bezenzela abakwenza nsuku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo. Kasiboni lutho, akulani olutshengisela ukuthi ngabe lowo mkhosi obakaza kangaka uyabukhona ukuhlahla. Kuwe wabonakala abantu ngabona abade abalitshumi lanhlanu 15 bezama ukugijigijima behlabehlabela ngedisikodi khonapha bezama ukuqoqa abantu. Kodwa abantu azange babanake, azange babaqhakezele, azange babathalele amakhwelo. Wonke umuntu nje uzezela khona lokhu akwenza ukusa kwamalanga udinga ukuphela akunyakazela sibili hayi thina abanye kasikakuboni.
Ngezinye indlela singabona iphelandaba stadium igcwele kusasa kutsho ukuthi abantu babe bezihambele ngentando yabo.
Hayi kangiboni bezihambela ngentando yabo njani, ikakhulu abantu bemaphandleni bayadelelwa kakhulu ibandla leli. Iza kuba amabhasi lamaroli baye khona le makhaya bethuselwa abantu ukuthi nxa ye ungasahambanga ungasagadanga ibhasi siza kwenza lokhu lalokhu lalokhu. Abantu ye bangaba khona njengoba beza kuba khona estadium kodwa ukukhumbula ukuthi bazababuthi nxa zonke lezo zematisawo baze bayefika komlimba phansi le phambi kwawomadlambuzi bayefika sikwalakwala le khathane eBidebridge bayefika khathana khona le eGwatemba. Asoze bayekele ukuba khona ngoba imoda zizaphuma bazakwethuselwa athwalwe indawana yonke le eMatsau. Bangaba khona ye kodwa ke nje abalapha sibili bona abahlala emnyango westadium mbona balutshwana abaza kuya khona.
Nxa kuyikuthi abantu ababanjwanga ngamandla nxa babe begcwele kutsho ukuthi babe bevela kwezinye izigaba na?
Ye abantu bavela kwezinye izigaba inxa ziyaqalisa ukubathulula namhlanje ntambama. Ngoba nxa kungenjalo vele balutshwana abantu abangayo emhlabeni lo njengoba ngizitsho abantu badiniwe anti bayakhuluma siyabezwa. Abantu kulezi nsuku bakhangelane lobunzima bona lobo bubona yilizwe. Ngubani ozachitha isikhathi sakhe siyakuzwa ingoma endala esihlathele inyaka phosa yamashumi amane elokhu ekutshela into efanana ethengiswa izithembiso ezingafezekiyo ezingekho. Abantu sebakunazelela ukuthi okunye nje ikumbakumba idlebe zabo.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Amalungiselelo okukhumbula abalweli benkululeko eZimbabwe yasifike esibangeni esiphezulu elizweni jikelele kodwa inhlanganiso yebhetshu likaZulu imanyene labalweli benkululeko beZebra Freedom Fighters sebethe bavumelana ukukhumbula amaqhawe alwela ilizwe kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe abalele emathuneni kaZulu mathupha aweLady Stanley Cemetery koBulawayo. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo ekhona le koBulawayo.
IZimbabwe iphakathi kobushishi bokulungiselela ilanga lokukhumbula amaqhawe alela ilizwe alele kundawo ezehlukeneyo umhlaba jikelele behluthuna umbuso kwabamhlophe abasebewuthumbile. Phakathi kwawo wonke amaqhawe asakhothamayo alwela ilizwe, akhona afa ilizwe lingakathathwa lalapho selithethwe, kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe kabalalanga emathuneni amaqhawe aziwayo, kodwa bangcwatshwa endaweni ezehlukeneyo. Isikhumbuzo lesi siqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Commemorating the Sacrifices of the Unsung Heroes, Truth, Our Tool, Our Pride. Umabhalane we-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbusofuzwayo uthe umcimbi wabo uyoqala emathuneni eLady Stanley Cemetery koBulawayo ekuseni ngehola lesificamunwemunye uyephelela eStanley Square eMakhokhova.
Sizahamba eLady Stanley Cemetery lapho kulele khona ama-senior commanders amaZebra. Sisuke lapho sibe le-march sesiqonda sizaba le-march sesiqonda eStanley Hall.
ethi uNcwabakazi 14 lilanga elikhulu kibo ngoba bayabe bekhumbula amaqhawe alwela ilizwe ngakho abantu baze ngobunengi. Ilunga lezaphu elalwa impi liwuvuyo lebutho leZipra uMnumzana Cetshwayo Sithole uthe kulilanga eliqakathekileyo lokukhumbula imiqondo lenjongo yokulwela ilizwe ethi bafuna ukuthiya ilifa kwabasakhulayo.
Kusikhumbuza ukuthi sibuyele back kunjengo kunjongo enkulu ukuthi abantu baleli lizwe batholile yini izithelo ezokulwela ilizwe kangaka.
Emathuneni ephelandaba kobulawayo kulele uLazarus Nkala, uShelton Ncebetsha, uMhlongelwa Ndlovu, uSamuel Ndebele, uJini Ntutha, kuthi uBrigadier General Sigoge wathi atshiswe umlotha wakhe uyelahlelwa kumfula uZambezi, labanye abahlukeneyo abalele endaweni ezehlukeneyo ababalisa uThenjiwe Nesabe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngunophumelelo Moyo.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-fast 8. Ngiyaxolisa ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Live Talk elamhlanje sixoxa ngekolitshi leRobert Mugabe University elithiwa lizakhiwa nguhulumende ngemali edlula ibhiliyoni elilodwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump usephindile njalo ukuphosela ele North Korea amazwi aqatha esithi ibutho leMelika lizimisele njalo lihlome okokuthi ele North Korea lingalokotha lihlasele abangane beMelika lizawukhomba olotshwala. Iziphathamandla zeAfghanistan zithi ukuhlasela okwenziwe esinye isigaba ngamasotsha ebutho lomanyano wamazwe omhlaba kuthiye abantu makhaza abalithumi lasithupha befile. UNkosazana Phethe Ncube weZimbabwe usemangalise abaningi ngemva kokubhala ugwalo olunambitha impela kungelani lokuthi esikolo wagcina ngoform 4. Ugwalo lakhe lolu olulesihloko esithi yeka ukumthanda kwami lulonda izandluphe lezangikhathaze ezitholakala emtshadweni. UBenedict Nhlapho uxoxa loNkosazana Ncube ngogwalo lwakhe lolu.
UNkosazana Ncube uthotshulwe yingwe eHobhodo ePlumtree ngo-1971. Uqala imfundo yakhe primary khona eHobhodo engakayifunda eHlanganani. Isekendari yakhe wenzele eKhalanyoni lapho okufike kwaphelela khona iphupho lakhe lokufunda ngoba ungasela mali. Le yinto ebihlala imhlupha emoyeni kwaze kwathi ngo-2014 walilonda leli phupho ngokubhala lolu gwalo olunambitha impela.
Ngifunde ngaze ngafika kugwalo lwesine emfundweni ephezulu. IsiNdebele bengisithanda kakhulu and nezingwalo zesiNdebele bengisithanda kakhulu bengingasifeli isiNdebele ngiphuma ngo-A njalo nje. Gwalo loluveza njengokusho kwesitsha sabadala esithi umendo awubhuleli. So likhuluma ngezigigaba zomendo ezinyantisayo nomvuzo wokubekezela phakathi.
Unkosazana Victor Mathuthu, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabomama ezim imbokodo esebenze noMancube kwethula lolugwalo emphakathini uthi bayazigqaja ngomsebenzi wakhe.
Ungumama ozikhulele emaphandleni endaweni yakoHobhodo ePlumtree
akafundanga kakhulu okuya ngapi kodwa namhlanje ngokusizana lembokodo usengumlobi osele obhalo lakho selukhuthiwe so namhlanje sikhuthaza omama ukuthi loba yini ungayenza ofisa ukuyenza so long nje uzaba kumama uzethembe
le into egcizelelwa nkosikazi nomazwe Dube.
I'm sure omama abaningi bakhona ngaphandle lapha balaso isifiso sokuthi benze kanjalo. We are so proud singomama ukuthi siyakwazi nathi ukuzimela njalo siyathola usizo lokuthi sibe lengqubekela phambili. It's empowering us ngenye indlela esingazi ukuthi sithini.
Unkosikazi Ncube uthi ugwalo lwakhe lolu lukhuluma ngomalukazana owafika waba yinyumba uninazala wamzonda okwebululu waze wenza indodana yakhe yathatha umfazi wesibili. Loba kunjalo lumalukazana waqinisela waze wathola umntwana ongowakhe zamjikela umfazi wesibili waze wagcina ebulele owakhe umntwana ezama ukulwela ukuba lixhakela. Unkosazana Ncube uthi sikhulu isifundo esimunyethwe ilolu gwalo.
Ukuthi omama babekezele emshadweni. Kanti nabo baba kufanele babekezele noma kungasatholakala umntwana akumelanga simhambele phambili uNkulunkulu uyazi ukuthi yabehleleni nomuntu njengoba siyabona lapha kugwala umama lo uphinde wamthola umntwana bekuthiwa uyinyumba ebizwa ngenyumba ebizwa ngamagama amaningi ama abuhlungu kodwa ekugcineni wamthola umntwana.
Umculo weZimbabwe odumileyo otholakele Ndlovu ukhuthaza omama beZimbabwe ukuthi bengafika kwele South Africa bengaziteleli kodwa bebekwazi ukuthi loba yini enziwa ngabakuleli labo bengayenza.
Sibusisekile kakhulu ngoba uNkulunkulu waye wangenela basincedisa ukuthi sithole ama-permit and siyayilwela le nto ukuthi sibe njalo sihlangane labo siyenze lokho ababefuna ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi labo bekubone ukuthi impilo yaseZimbabwe injani bengabe belokho besizwa.
Unkosazana Ncube yena uthi kwabe becabanga ukuthi bona ngeke benze lutho ngoba bengafundanga labo abaqale ukubhala izingwalo olimi lwabo.
Ukubhala incwadi khona ngibona ukuthi kungaze kukhalele ukuthi uziyefika e-university. Uma ukwazi nje ukuthi uzicabangele ukwazi ukubeka imibono yakho icace usingakwazi ukulibhala ibhuku ngenhloso yokuthi wena uhloseni nokuthi yini into ofuna ukuyifaka isifundo ofuna ukusifaka ebantwini.
Okwamanje uNkosazana Ncube uthi iphupho lakhe ikubhala ezinye ingwalo kanye lokungena kwezokulingisa ukuze avezele abaningi ukuthi ukungafundi ngeke kuliqede iphupho lakho. Mele 07 Johannesburg le South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amabandla amaningi ezombusazwe athi kumele kube lomanyano odwa ozancintisa kukhetho ukwenzela ukuthi anqobe ibandla lezanu PF. Akisizwe umnumzana Mbonisi Nyathi oyibandla leProgressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Akim Gasela Mhlanga weMthwakazi Republic Party, lomnumzana Dube Mkombwe oyibandla leMDCT bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Unyathi usungula lolu daba.
Ukubana kwamabandla yinto eqakathekile kakhulu ebesikhangelele sonke njengabantu bezombangazwe silisana le hulumende le ekhona. Amabandla onke akhanya alathi isifiso somanyano. Sonke sizimisele ukuthi sibambane sibe lombono owodwa ekulwiseni lokho okusikhangeleyo phambili.
Silobaba-ke u-Akim Gasela Mhlanga ngowebandla leMthwakazi Republic. Akutsho ukuthi lina umanyano eliwenzayo limanyano labo bani?
Okwamanje thina njengeMthwakazi Republic Party akunamanyano esiwenzayo ngezathu ezithize ezikhona engathi ukuthi ngizifake sobala ngizifake emgceke ukuthi thina njengamathebelelendo okwamanje angiboni kule ndingeko yokubana senze i-coalition. I-coalition idingakala emasonaland athi emathebelelendi.
Ujohn kwalapho baba?
Singakhangela kusukela ngo-1980 imathebelelendi vele ivota as one as a block. ivota ile njongo yayo eyodwa yokubana bazikhulule. Ngakho ke siyabona ukuthi ama coalition lawa njalo adalwa ngenxa yokubana kulabanye abantu abafuna ukuthi bazinotise ngokwemali. Ayilani labantu ama coalition ayenziwayo. Sizwa abanye bayalwa kunzima kubanga izikhundla, kubanga imali.
Sizilo baba ke uDube Mkombwe, likubona njani khona kokumanyana?
Umanyano sithethela njengekuthi eZimbabwe politics sikhangela manje South Africa 2008-2013 sikubona ukuthi kungcono ukuthi abantu bebambane babe necandidate eyodwa.
UGasela mhlanga uthi hayi ukubambana lokhu akuncedi ngalutho.
Yazi ukuthi uGasela kuthiwa ukuphupha kuyavunyelwa ngoba umuntu omdala njengoGasela ukuthi abantu uzabajiyela mbali bani ngoba ibala lonele licela idumthwakazi lodwa. Ngoba iMatabeleland region ungakhangela eZimbabwe iprovince etholakala iindimi zonke zomhlaba yena ubona ngathi nxa besithi iMatabeleland batsha amaNdebele, that's wrong, into embulala yona lezo.
Lapha ke besilalele umnumzana Dube Mkombwe owebandla le MTCT, umnumzana Akim Gasela Mhlanga weMthwakazi Republic Party, lo mnumzana Mbonisi Nyathi owe Progressive Democrats of Zimbabwe bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obe Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCastlelager Premier Soccer League izamiswa kulimpela viki kudedelwa imidlalo eyokuthakazelela ikhefu lokukhumbula amaqhawe alwela inkululeko yelizwe leZimbabwe. Imidlalo yenguqu yokunanza ikhefu lamaqhawe izadlalwa ngomvulo endaweni ezijeneyo zelizwe. Okuningi asikuzeni kunithathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule midlalo yenguqu engamashumi amathathu lanye eqoqwe ukuba idlalwe ngomvulo kuyingxenye yenhlelo zokunanza amaqhawe alwa impi yenkululeko yaletha uzibuse elizweni leZimbabwe. Lokhu kudale ukuba kumiswe imidlalo yeviki lamashumi amabili lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League obekumele idlalwe ngomgqibelo langensonto. Le midlalo iza kupha ithuba abantu abangavamanga ukubukela amaqembu adlala kusigaba sePSL ukuba beke bewabone senza adume ngakho, njengoba amanyawo eza kuyadlala emadolobheni amancane angela maqembu adlala kusigaba saphezulu, ikanti amanye awo azadlala la maqembu adlala kusigaba ezingaphansi. Njengesibonelo, iqembu leNkezi Platinum lele Cape United azadibana edolobheni leChinoyi, kuthi amanye amaqembu adlala kuPSL azadlalela emadolobheni amancane ngagoqela ele Harare City, lona elizavakatshela ele Chegutu Pirates khona lengaseChegutu, kuthi ele Black Rhinos lizadlala lele Yada eMarondera. Loba nje limidlalo iza kupha ithuba labo abangahlali emadolobheni amakhulu ukuba bake bebone inguqu ezingalaphezulu. Intathele zindawo yezemidlalo uNation Dlovu uthi ilakho ukuphazamisa inhlelo zePremier Soccer League njengoba bekuvele imidlalo isidlalwa buthumuthumu ngempelasonto kanye laphakathi kweviki.
Ukumisa kwemidlalo yePremier League kule impelaviki ngibona ngani kuzaphazamisa amaqembu amaningi, ikakhulu lana ayilwisa kubana ebe phezulu kwengalane ngoba ebedlala kuhle. Njalo ngibona ngazani imidlalo yethu lapho sikhona lapho kulomnyaka khona isele isesemningi okuthi kuzaphazamisa ukuthi imidlalo leyi idlale kuhle kumbe iphuthe kuhle umnyaka usiyaphutsha.
Kudala isimo somkhonomi singakami manzonzo, amaqembu adlala kusigaba saphezulu ayedlalela inkezo ye-Heroes Day Trophy, kodwa lo mncintiswano olesikhathi eside ungaqhutshwa. Imidlalo yangomvulo iqoqwa inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isebenzisana logatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa, kodwa akukacaci uba kuyini okuzatholwa ngamaqembu azaphatheka kuyo. Esigodlweni iHarare kuyabe kudibene inkunzi zomdlalo kweleZimbabwe, iqembu leDynamos lele Highlanders, kuthi koBulawayo iqembu leChicken Indiza lidlala leBulawayo City, yikanti eZwishabane iqembu leFC Platinum ligxekwe leqembu leJapane Mine. Amaqembu akhangelelwe ukuba aphe ithuba abadlali abangajwayelanga ukudlala ukuze iphumuze labo abadlali abathenjiweyo, njengoba sekumele kucace ukuba yiwaphi amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco sePSL kanye lalawo azama ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ichi waza, waza, Friday.
Friday, my darling. What a Friday, seven to forget. Woza Friday.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lo Vusa Mkhaya ephethe idlalade lakhe lesithathu. Untathele izindaba yethu uNtungameli Nkomo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mina ngikhule emakhaya lena. Kumanyanyata bathi kwakukalingo manikiye uze
uMkhaya wethu le idlalate lakhe leli elilengoma ezilithumi nyakenye phansi kwesihloko esithi umanyanyata
umalumami rocha mapena kwakuthi makukhalingo angimemeze athi Shala, shala manyanyata, shala, shala mchacha,
shala manyanyata,
shala.
Kulingoma, uMkhaya ukhuluma ngobugabazi bakhe, obavela sobala ebutheni bakhe, okomthwentwe ohlaba usamila. Ukhulela soke isiphiwo sokuhlabela lokugiya umfokandlovu kuze kube lamhla lokhu uyaqhubeka edlondlobala njengomculi ekhaya lasemazweni aphetsheya lapho asehlala khona.
Umanyanyata ngathi lokhu abathi ngesikhiwa ibiography ngoba ngihlabela ngento eyenzakalayo. Khonokho engikushoyo engomeni kamanyanyata yi-true story ukuthi mina ngikhula babembiza umanyanyata ngakithi. Ngenxa kamhlabelelo kwakuthiwa ngumanyanyata kuthiwa wawuthi nxa kukhala ingwezo kamanyanyata emsakazweni ngisukume ngigijime ngigiye ngikolothi ngihlabele.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela umkhosi awuhlabayo uMkhaya esithi mayibabo
mayibabo
kiki kiki
mayibabo
kiki kiki
pela ingubo
ngembathe
Qelinguwo
ngembathe mina
lale ethi lizobuya lapho akhala khona ngokuchabalala kwesizwe sikamthwakazi
malethe
Kwesithathu uthi wena lizobuya ukhuluma ngani lapha?
Ngikhuluma ngelizwe lakithi ukuthi balisethe amini balisatha kudala kodwa abanye abantu babona ngani isithethe kathefu ilizwe lakhathwa kudala njalo siyakwazi sonke ukuthi khona uChaka wathi sifa wathi ilizwe leli liyawuswa zinyona so isifiso sami engomeni ukuthi khona ngeli-one day lizabuya ezandleni zabantu abalilwelayo ngoba abantu abalithathayo kathesi abalibambanga kuhle.
Ngaphandle kokuba ngumhlabeleli ozimeleyo uMkhaya lilunga leqembu le-Isingizi lona eselibhode ngomhlaba lijabulisa uZulu ngamaphimbo alo amnandi. Kuleli dlalade uthi ubambisane lamanina obuntu amabili ngitsho amalunga eqembu lenobuntu phela. UDudu Sibanda lo Heather Dube kanye lo producer wokwele Austria uRoman.
Bayakala mama imakaya wa kanela jinawo esiwoshiwe.
Abalandeli ungathanda ukubatshiyela wapha amazwi?
Ukubonga okokuqala usekelo ungayisiwo nabe idlaladi lazange lithengiswe ngendlela elithengiswe ngalo. Nxa bekhona abanye abafuna idlaladi liyatholakala ku-iTunes, liyatholakala ku-Spotify, ku-replay lazo zonke indawo online kumbe kuwebsite yami uMkhaya .net. Bayalelisa ukungena phakathi bayelalela kumbe bethenga idlaladi.
Uphuma ke enkundleni uVusa Mkhaya ngale ezisa usizi ephatha umomo waseZimbabwe ethi abalalanga.
Hayi sibongile Ntunga mili lapho siphekwa naye emnandi igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.